Kune vamwe, ichange iri nguva yekushanyira hama kumaruwa mushure mekupedza gore rose mumaguta. Kune vamwewo, ichange iri nguva yekushanyira vari kuchengetwa mudzimba dzevakarasikirwa nevabereki pamwe nekuvapa ruyamuro. Asi kune vamwe, achange ari magariro emazuva ese. Aya, ndiwo mararamiro achange achiitawo vezvemitambo panguva yezororo yekisimisi rino. Anotaura akamirira veZimbabwe Football Association, vaxolisani Gwesela, vanoti vakananga kumusha kwavo kuzhombe, uko vari kunosangana nehama dzavo vachigocha nyama yembudzi yavachauraya.
Mutemo wavo ndokuti kisimisi ndinoenda kumusha. Kumusha kwatakakurira kwatakazvarirwa ndokwatinoenda kunotamba kunoona hama neshamwari. Chitamba kisimusi, chiuraya mbudzi, chiuraya mombe, chinakirwa tiri kumusha.
Mukuru wekumahofisi eZimbabwe Olympic Committee, Muzvari Anna Muguni, havana kunyanyosiyana navaGwesela muurongwa hwavo. Muzvari Muguni, vanoti mushure mekumhanya mhanya gore rose, ino yave nguva yekuzorora. Muzvari Muguni, vanoti vari munzira kuenda kumusha kwavo kuchimanimani kunopemberera kisimisi nemhuri yavo yese kusanganisa vamwe vari kubva kunze kwenyika.
Tinenge tiri kumusha tichionana semhuri, kune vamwe vari kubva kure, kune vamwe vari muno muZimbabwe vatataona kwenguva yakareba, saka tinenge tiri tese.
Izvi ndizvo zvekare zvichaitwa navaGeorge Chaya avo vakatora mukombo wekasoso kaStar of the Year kashanu vachitambira chikwata cheDynamos makore ekare. VaChaya vanoti vachange vachipemberera vari pamba kana kushanyira hama neshamwari dziri pedyo navo.
Tinge tichigoti munhu wese atambe Krismasi nemafaro akanaka, kungogarawo kumba kana nekuona kukumbovhakachira hama neshamwari.
Murayiridzi weCapes United Lloyd Tembwe, uyo akatora mukombe weCastro Premier Soccer League pamwe nemukombe weCoach of the Year, anoti ino inguva yekupemberera zvavakakohwa.
Yeah, for now ndomboenjoy this moment. Ndomboenjoy this moment.
Asi mutambi wetsiva nemukurumbira Charles Manyuchi, uyo ane bhande resirivha reWorld Boxing Council reuremu hwewelterweight, anoti kwaari haisi nguva yekuzorora. Manyuchi anoti panguva ino achange achigadzirira zvakasimba sezvo ari kutarisira mutambo mukuru gore rinotevera, apo ari kurwa naDani Garcia wekuAmerica, uyo ane bhande reWorld Boxing Council regoridhe.
Ndinenge ndichitrainer because I've got 4 months ndakazorora, saka ndakafunga kuti last week ndakatanga kutraina kusvika 1st of January nendatanga season yangu zvakanaka ndichigadzirira mutambo uchange iri.
Asi maneja waManyuchi vaChris Malunga, avo vanove zvekare mukuru weOriental Boxing Promotions, vanoti vachatora nguva ino nevatambi vavo kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa vakarasikirwa nevabereki vachivapawo ruyamuro rwavanokwanisa.
We visit charitable organizations and we also try and make sure that the allowances which they are going to receive, weekend allowances which they receive, must be donated to the charitable organization, to orphanages, to make sure that
tichange tichishanyira dzimba dzevanochengetwa tichipawo ruyamuro kuti vazive kuti kune vanofungawo.
Munyori mukuru weZimbabwe Volleyball Association varingisai mapondera vanoti hapana chinodarika mutambo wevolleyball pakisimisi. Vamapondera vanoti vachange vakaungana nehama neshamwari pamba pavo muHarare vachitamba mutambo uyu mukupemberera kwavo nguva ino.
Hatenge chitamba volleyball ndozvedu chete.
Vezvemitambo vari kupinda muzororo iri panguva iyo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemari, dambudziko riri kuratidza kuti hurumende iri kukundikana kuri gadzirisa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.